A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, June the 27th, 2018. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxidis Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are discussing the recent outlawing by government of the use of the multi-currency system with the RTGS and the bond note system, now the only sole legal tender.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz, a short wave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know, Thursday is your day. Pano pachina che madzimai musakanganwe.
Linga koshage ole sine ngolobo mama. Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona, VOA Ndebele and like us as if you haven't done so already, so you can join in into the conversation.
And PJ, the finance minister, Professor Ntuli Ncube, announced the ban on Monday in its statutory instrument 142 of 2019 in the Government Gazette, in which he outlawed the use of the multi-currency system, saying that only the RTGS dollar and the bond note are now legal tenders.
Yes, and today we are opening our mics to hear what challenges women are facing and what they are doing to continue to live and sustain their families today.
Let's take a look at how the current situation is affecting people in Zimbabwe in a video that was done by one of our colleagues after the introduction and of the ban of the multi-currency system on Monday.
Zimbabwe may have taken another step towards relaunching its dollar, but on the streets of the capital, Harare, people are nervous.
I do not know whether this is sustainable, the new Zim dollar, or it will take us back to an era where there was inflation, there was no goods in the shops, and people, you know, had no means of earning money. So for me, it's quite worrying. I'm in a mode where I'm worried. I don't know what the future holds, as it were, from this point onwards.
On Monday, the interim currency, the RTGS dollar, became the country's sole legal tender, ending a decade-long use of multiple currencies, including the US dollar and South African rand. President Emmerson Mnangagwa said the move was an important step in repairing the economy, but it's caused uncertainty among businesses and people who rely on remittances from the large Zimbabwean diaspora.
We believe that this is not a good idea. The timing is bad. The country is not ready for its local currency. This is going to backfire. In fact, it's going to take us back to the road we traveled in 2008-2009.
Zimbabwe abandoned its own currency in 2009 after it was wrecked by hyperinflation, which reached 500% in 2008, wiping out pensions and savings. Locals are still haunted by its memories. Mnangagwa, who replaced longtime leader Robert Mugabe after an army coup in 2017, is trying to attract investment and lift growth. But the pressure is immense. Inflation hit close to 100% last month, and with desperate levels of unemployment, Zimbabweans are impatient for progress.
We're hearing a report of the current situation after the introduction of the multi-currency system. It was compiled by VOA, PJ.
Yeah. Siyalamukela kuhlelo lwethu lalamhlanje kulabo abasanda kusixhuma sikuhlelo asihluzeni bomama. Lapho ke esiphatha indaba ezibathelane labesifazane izankathaze izandlube kanye lokuphumelela kwabo kodwa ngalezi insuku kulutshwane okuphumelelayo kungenxa yomumo wezomnotho wezombusazwe ongamanga kuhle kwele Zimbabwe into yonke nje iyonakala ngomvulo kunjenje abantu bavuke bethuswe ngumbiko kahulumende esethule umthetho Statutory Instrument 142 of 2019 lapho ke amise ukusetshenziswa konke kwemali zonke zakwamanye amazwe ngaphandle kwedola leRTGS lepond note kuphela ukuthenga loba ukuthengisa ukubhadalela indleko yezinto ezenzakala eZimbabwe uthena umnumzana Thuli Ncube umphathintambo wezemali kumele kwenziwe konke ngedola leZimbabwe akusasetshenziswa iRand la kule South Africa akusamelanga kusetshenziswe idola leseMelika akusamelanga kusetshenziswe loba ipula loba ele China lithiwa iChinese yen yanjo lezo mali zonke vele akumelanga zisebenze eZimbabwe kwethu se abanengi ngwabangela njalo inxabangqoza ngoba abantu bonke bebengasakwazi ukuthi benzeni. Abanye bagijimela emabhanga ukuthi bayithatha izimali zabo besithi kungenzakala lokho yena okwenzakala ngomnyaka ka 2008 ukuthi bazavuka imali zabo sezinyamalele sezithethwe nguhulumende. Kodwa ke abe bhanga elikhulu lelizwe abe RBZ bahle ba thembisa ukubana hatshi abasoze bayenze khona kwena okwenzakala ngo-2008 ukuthi bazathatha izimali zonke zabantu. Labo abalezi mali abalama-accounts okuthiwa ngama-nostro accounts, labo abalezi mali ezivela kwamanye amazwe, ababe bezithunyelwe izihlobo, ababe bethengisile impahla zabo bathola ngedola leMelika bazifaka kuma-nostro accounts, bazazithola zinjalo. Kuthi ke bona yibo abangazithatha bayezitshintsha ke emkambo we-interbanking kumbe njalo lapho abafisa khona. Kumbe njalo nxa kuyukuthi bayabe befuna ukuthi bayethekelele kwamanye amazwe njengokutsho kukankosikazi Sithembiso Nyoni izolo ngemva komhlangano wekhabhinethi uthe yena hayi bonke abalama-nostro accounts abo nxa kuyukuthi ule dola leMelika usufuna ukuphuma ukuthi uye kweleMelika uyenelisa ukuthi uthathe imali zakho uziqondele lapho yakhona. Nxa kuyukuthi njalo ule pound elakweleBhilithane uya nxa usufuna ukuphuma elizweni uye eBhilithane ulubhekise khona ngale uyathatha ipound lakho uziphumele uziyele khona ngale. Njalo njalo lakwele South Africa uyalithatha iRand lakho lalepula lakho. Ukhulumile esitsho njalo wathembisa abantu ukuthi hayi ngakuzinze. Kodwa ke kuphume ezinye indaba zokuthi abamabhanga bona ngokwabo yibo kade sebesalisa abantu ukuthi bathathe izimali zabo besithi bathole isiqondiso esivele e-RBZ esokuthi bengathathi izimali zona lezo banikwe ngama-RTGS. Kodwa ke uhulumende wahle waphanga wathi hatshi ayisikho akutshiloyo. Yikho ke abamabhanga laba bebese befuna ukuxila abantu izimali zabo ukuthi bangazithathi zisemabhanga. Kodwa ke bathembisile abakahulumende ukuthi hatshi lizigcinise emabhanga zilukulungile kunjalo nxa selizifuna izimali zenu lizezithatha. Singakwazi-ke ukuthi kuhamba njani. Kodwa ke abantu bakwemukele ngemibono ehlukeneyo. Abanye besabela ukuthi okoka-2008 la khona kuyena kuzavuka njalo. Kodwa ke okunye okuphume lapho ngaleso saziso kanye la ngomthetho lowo ikuthi intengo yempahla lokudla lendleko yokubhadalela yonke nje into ihle yakhwezwa yakhuphuka okwamagama okokuthi namhlanje abantu bakobulawayo bavuke bekhala umkhosi omkhulu kungenxa yokukhwezwa kwentengo yempahla, kwentengo yento yonke nje ongayisebenzisa. Asizweni abanye bangkhona abakhulunywe labo intatheli zindaba yethu uAnastasia Ndlovu ekobulawayo.
Ukuqhansa kwentengo ezitolo lapha asikuzwisisi kakuhle. Ukuthi uhulumende efaka umthetho wokuthi izinto zithengwe ngebonds, kuright. kodwa kade mele bekwenze ukuthi beqale befake umthetho ukuthi izitolo zingakhwezi intengo zazo ukwenzela ukuthi loba lo umthetho ukuthi ibhondi leselililo selisebenza lapha eZimbabwe likwanise ukuthenga so kulungile kodwa kade mele beqale ngokucontrola intengo esemavinkilini ukwenzela ukuthi loba sebefaka lo omunye umthetho senelisa ukuthenga
Ngithi ukuqansa kwentengo yezinto emavinkilini kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba abantu imiholo kayikhwelanga kade uhulumeni usakhuluma ukuthi uzakhwezela isebenzi sakhe imiholo so izinto sethile zaqonga vele angazi ukuthi abantu bazathenga bethini ngoba le mali yamazweni ivaliwe so abantu bazaphila nzima sibili kusho ukuthi izinto zizaba khona kodwa zizaswela othengayo
Ya lokhu so kusithwala senzima kakhulu ukuthi kanti sina besicabanga ukuthi uhulumende uyalungisa izinto njengoba esethe imali zemazwe nangaphandle zingasebenzi kodwa sesikubona kusenzakala entengweni ezitoleni lapha kusasiphathi kahle kodwa sinanzelela njalo ukuthi laba kade sebefake imali yangaphandle empahleni sebeguqulile intengo leyana yaba ngeyalapha ekhaya imali leyi ibhondi wazananzelela ukuthi uma kuyukuthi into biyi $10 US manje kathesi sokuyi $100 bondi silokhe sisakukhangela ukuthi kanti kuhamba kanjani kodwa kukhanya ngani labo laba abomkambo wangensitha sebefuna ukuqila abantu ikakhulu bekhangela ukuthi abantu bebengatholanga information egcweleyo evela kuhulumende ngoba into le ijume wonke umuntu sebefuna ukuthi beyithathe imali yakwamanye amazwe ngentengo ephansi kakhulu kodwa ungathi uyakibo futhi uthi uyayithenga nale imali bayakutshela intengo naleyana kade bethengisa ngayo izolo so sibona ngani sokulobuqili sebefuna nje ukuthi bebambe abantu ngendlela engaqondanga bethathe advantage yomumuntu
ngabanye babantu abakhulunywe labo bekobulawayo lamhlanje bebabaza njalo bekhonona ngokuguqulwa komthetho lo ovumela ukusetshenziswa kwedola le-RTGS le-bond note kuphela eZimbabwe ukubhadalela indleko ukuthenga loba ukuthengisa kungasavunyelwa idola leMelika kungasavunyelwa ipula lakweleBotswana kungasavunyelwa irandi lakweleSouth Africa ikho ke kade bekhonona lapho abantu bebehlaba umkhulu umkhosi engutshileyo okunye njalo yokuthi osiphathelene labo abemkambo wasensitha labo sebe zama ukuthi bathole inzuzo enkulu ngenxabanqoza yona le eyenzakalayo ngoba ungananzelela kakhulu uzabona ukuthi isisindo sedola leMelika sesehlile kakhulu xa liqathaniswa leRTGS ngeviki edluleyo bese lithengiswa bese lithengwa idola leMelika nge-$12.50 amadola alishumi lambili lengxenye kodwa ke namhlanje kube sokuwehlile kakhulu abanye besebelithengisa kumbe kulithenga ngamadola ayisithupha loba ayithoba mine mbili i-$6 loba i-$8 u-RTGS ukuthenga idola elilodwa leMelika ikho ke abantu sebefuna ukugxila abantu kodwa ke emkambo wase-interbanking kube kule ntengo ehlukeneyo layo ekade ibiza kuba ma thoba mbine mbili ama $8 khona lapho yeah
mm-hmm. Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu pano pa Women's Round Table chirongwa chemadzimai chatinokupai china chega chega nasi tiri kutarisa kumiswa kwakaitwa iko kushandiswa kwemari yekunze kana kuti multi-currency system nemusi wemuvhuro izvi zvakaitwa naprofesa Ntuli Ncube vachiti ivo kubvira nemuvhuro mari ichange iri kushandiswa munyika imari yemaRTGS kana kuti bond zviya zvekuti ukapinda muchitoro unogona kutenga nemari yekunze yemaUS dollar mapound nemamwewo makarensi zvakanzi aiwa hazvisisiri pamurawo saka taona zvakare vanoita mari dzekutengesa pamusika mutema marates achidona asi vazhinji vari kuchema-chema nyanya madzimai vachiti kunyangwe zvavo marates ari kudona asi zvinhu mitengo muzvitoro iri kuramba ichikwira saka ndozvatiri kutarisa ipo pano kuti muri kuona sei zviri kuitika izvi zvingabatsira here kumutsiridza upfumi hwenyika regai timbonzwa kubva kune mamwe madzimai vachitaura maonero avo
kutaura analizi chisiko ndiri kwarisapi.
Ah, tinokuchingamidzai nemufaro kukubva kwarisapi uku. Kwakamira sei kwarisapi panyaya yemari?
Nyaya yemari ndiyo yekuti zvakanzi tisashandise dzimwe karenzi asi dzanga dzimbotibatsira. Saka tiri kungomirira kuona kuti iyo hurumende ichatiitira sei uye zvichafamba sei.
Mutana Tabet Manyoni ari kuHarare Stratafeni. Mari TGS toti akanaka but nerumwe divi toti akashata futi nokuti mari TGS zvinotenga zvinhu kutaun kana mumashops zvezvichidhura. Saka dhora riri nani nokuti mapraizi acho anenge akabvita zvakanaka. Hana asinambopinda mutaun makuse ndada kutenga chikeni. Ndichisvika chikeni 7 kg yandotenga ndaimboitenga 60 bond. Nhasi ndasvika chinzi 102 bond. Shuga yaita 11 bond nauya kuita 18.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune madzimai akasiyana-siyana andakataura nemumwe mudzimai ari kwarusapi anga ari kutaurawo mamiriro akaita zvinhu ikoko. Ndikazotaurawo zvenasisi Tabitha Manyoni vari muHarare vachichema-chema vachiti pavakaenda ivo kunotenga huku nezvimwewo vakaona mitengo yati kwirei zvekuti vari kuti dai zvaibvira hurumende yadzokera zvayo mukushandisa mari yekunze kunyange zvavo iwo mabhondi acho akanaka asi pari zvino dai zvinhu zvisiri kuramba zvichikwira panyaya dzemitengo. Saka ndozvatiri kutarisa ipo pano. Kana muchida kupinda muchirongwa munoziya zvokuita, nyorai nhamba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu muchitanga necode yekwamuri mubva manyora nhamba yenyu kuti tikwanise kunge tichikupinzai muchirongwa. Tiri kukurudzira nyanya madzimai nekuti china ndoo musi wamunowana mukana wekuti muuyewo ipo pano muchitaura pfungwa dzenyu. Asi vana baba, aiwa, munokwanisawo kupinda muchirongwa but tachida kuti tipe mukana nyanya pamusi wemichina chega chega kuti timbonzwawo kuti madzimai muri kuzvigona sei kwamuri. Ndiri kunzwa kuti tine mutereri wedu wekutanga kubva paFacebook page yedu yeVOA Shona. Regai tiende kwavari. Hello.
Hello.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi? Ehe, taurai tinzwe, munoona sei zviri kuitika izvi kuti munyika pari zvino makungonzi mushandiswe mari yemaRTGS nemabhondi?
Zvinobudisa panguva yakaoma nekuti izvezvi zvinenge tatumira vabereki vedu mari kuti vakwanise kutengawo zvinhu zvatinenge tisingakwanisi kutumira gosa vamwe tenge tiri kure vamwe vari kuvana Cape Town.
Saka imimi zvakamira sei ikoko kuSouth Africa kwamuri? Muri kuona makuita sei panyaya idzodzi dzemari? Mari dzamuri kutumira kumusha dziri kufamba sei? Imi mune mhuri yakakura sei iri kumusha uyezve pamaimbotumira mari maitumira mari yakamira sei pane zvamakuita iye zvino? Wana mukana wokutaura nehurumende maiti chii panyaya iyoyi yezvemari? Aiwa, tinokutendai chaizvo, muve nezuva rakanaka sisi memori kwamuri ikoko kuSouth Africa.
Hey, come on.
Bye-bye. PJ, we're hearing there from one of our callers. She had actually put her number for us to call her. She's in South Africa, but she's saying she's very unhappy because now when they send money, it means they're, you know, her parents back home are going to get less of what she would have sent because she would have preferred it the other way around where they get their money in Forex. But now since the rates are dropping, it means they will not get to, you know, enough money for them to buy whatever it is that they're buying. So she's saying she wishes the government had actually prolonged the use of the multi-currency system before banning it Monday.
Yes, some are saying there should have been dialogue before they introduced, not just waking up one day to find that all currencies are no longer in use. Wathi sikhangeleke labo abasilandelayo lapha kwa ebulenjini enkundleni yethu epage lethu ele Facebook ku VOA Indebele, kodwa ke iningi lenu kalifaki inombolo zenu zocingo, yikho ke nyalinxusa ukuthi lifake inombolo zenu zocingo khona lapho silikuze silithinte ngocingo lani likhulume kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingafaka khona lapha osincedisayo lapha kuhlelo lwethu uMike Hobe uzahla thatha inombolo zenu ahle alithinte ngocingo lingene lani kuhlelo ku VOA Ndebele. Kulo Clemens Mzola Dube uthi good evening ladies. Yebo ke Pefenia Ndlovu uthi intambama enhle lawe intambama enhle kuwe. Usimencuku uthi sanani lonke hayi salibonani. Usizalithatha Makandla uthi lichona njani mahlabezulu hayi sichonile singazi lawe khona ngapho. Nesisa Dube uthi salibonani emsakazweni. Yebo Nesisa, awuphilile na? Thina ngapha siphilile. Given Mpofu, given uthi amachono bomka Mthwakazi siyajabula malisazisa ngokwenzakala kwelakithi. Hayi lati siyabonga ngokusilandela langokulalela langokubukela. Nxa ufuna ukungena uhlelo ngena faka inombolo zakho khona lapha ezocingo kodwa uqale nge country code ukuze sibone ukuthi ungapi komhlaba ungaba se South Africa eBrithani eZimbabwe loba ngapi bonke ke abayenza ama like siyalibonga kakhulu ukuthi liyasilandela njalo libukele kodwa akifakani inombolo zenu zocingo ukuze silidinde.
Aiwa, ndirikunzwa kuti tine mumwe mutereri zvakare. Tinotenda madzimai. Aiwa, manyatso teerera maakuya pachirongwa ndo zvatinofarira izvozvi. Tina asisi Tabitha Manyoni regaitende kwavari. Hello.
Hello, Murisesi Smave.
Aiwa, ndiri wadi chaizvo. Tinokuchingamidzai pachirongwa.
Tiripo kurise kuAmerica.
KuAmerica kuri nani? Kwakuti dziye yamene ikoko kwa muri ikoko.
Kuno kune chando nenhamo zvese zvingori pamwe chete.
Sorry. Tiudzewo tiri kuona kuti nhasi musi wechina nemusi wemuvhuro takanzwa vanturi Ncube vanova ivo vanobata homwe yemari kana kuti finance minister vachiti ivo hapachashandiswa mari yekunze. Zvakamira sei kubva pakataurwa izvi kusvika iye nhasi musi wechina?
Kubva pakataurwa nyaya iyo yekunzi yes dollar ne rand ne pula zvichashanda zvinhu zvakabva zvatokwira west my shop nematenspice chocho ubva panga zviri nepatara zvaoma.
Titsanangurewo kuti mamwe maprize amakasangana nawo kana kuti amuri kusangana navo zuva nezuva akamira sei?
Ndakaenda kupick and pay mechitatu ndine zuro hupfu taiutenga nema12 ezvine zvavakuta $22.10 kg. Mafuta ekubikisa taimanditenga ne21 now I'm 35 ende kutowana kwacho mafutacho akunyetsa kozi zvazvingozvehori zvekuzivana uye chingwa hatichatowanike zvachose pamunzi chingwa nabheka vachakwanisi kuya nacho sipo. Taitenga mageisha $3 now akutiwa $14. Mapiedzi watoshandisesisira kadzi akutiwa $15. Saka zvakawanda zvakakwira iyo nyama yacho yokudyisa checheyo ndo yakuma 102 kana iri sechicken pa7 kg kuti $102 bhondi yavo yavakataure. Saka zvinhu zvakawanda zvakangokwira singaite.
Vemuzvitoro vari kutsanangura here kuti sei mitengo yabva yawanikwa ichikwira uyezve zvataimboona zvezvichiitika kuti muchitoro unogona kusvika zvichinzi US dollar price neRTGS nebond neswipe zvakamira sei ipapo?
Kupick and pay havatauri, but kutown nemande ndokwandakaenda ndichinotenga muriwo wangu chicken ngoku ndokwavakataura kuti zvinhu asisi takukwidza nekuda kwokuti anokwanzi bhondi ndoyakushanda hatiebvumiri kushanda maiso sake sisi takukwidzawo nema10 spice nokuti sisi kwatinoenda nohodha kunze tinohodha nemaus saka tiita kutotiwo takatodarowo kuti ndoti twatowanawo profit uye kutaoni mumatakishopu zvinhu zvakatobhizi nokuti mune mamwe matakishopu ari mutaoni vangosiya maputi ndoakazara zvimwe zvinobatika mabasic emumba vakabvisa vakabva vazviviga saka hazvinombomira bhoo zvinhu zvacho se zvangokwira even transport mafees evana saka bhondiri haritombobatsiri chinhu kana hazitombori mari imari inenge chinge chikwambo chaicho
haigona kutisetsa taakuseka nhambo serugari panapa
zvechokwadi
Saka imi mune mhuri yakakura sei uyezve muri kuzvigona sei tichiona kuti zvinhu zviri kukwira asi mari yacho iri kuoreswa vanhu haina kuchinja muri kuzvifambisa sei ipapo
isu tinovana 3 vana 3 itomboriwo kutokezi tangotengo raisi 5 kg ndori kuti wa 40 bond saka tomotiwo kuseni tobikawo raisi iwo neshuga yatiwo 18 bond tonwawo tea tongoswererawo nongotiwo vana ndozviripo mane bond asi mari yacho manje seni hamu pabasa pacho topiwa 300 bond uye 300 bond yacho inenge iri ecocash ecocash inobatwa kuenda mumashops chese chawatenge chibata mutauni vanotoreta nzoti kana uchitenga neecocash iri mari yakati kana soti shuga sa18 kana utenga neecocash inenge unetsa manje apa vana fizi panodzidza mano panodhura murungu wacho akatoma musoro zvake
Aiwa mashoko makuku kuti tinokutendai chaizvo sisitabheta muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko
but ndinongotiwo kune vanhu kavanotinyirirawo kusanamonika mutsvango vasatirwadzise nduva ndamba chingobuda patv vachitudza zvinorwadza havatose vakadzi vakabereka vanenge vachingotaura zvinobhohwa sazoti pahamheno aizoziso ndava tindikudza isisi mavhe bhora riri kubuda reafconi hationi mazinobhadhira madhisha anoda kubhadhira neus andi hatisi kubudisa bhora pase tv nekuti tine chikwereti tikunzwa bhora paredio nge tiri kumusha futi
aiwa mashoko makukutu ndaida kutobvunza kuti iyo nyaya yemagetsi yakamira sei kwenyu ikoko musati mabva zvenyu asi mabva matotaura
kuno magetsi varungu vakamborigara kamiting bvavambofona vazvamboita nge zviri nani haachambonzi achaenda but zviri kutotonzi pane 2 months dziri kuya kumberi ari kunzi achaenda zvachose asi kulocation kunogarawo sisi vamwe vakutoita kuti chatonzwa nekubika nemacardbox hazvinotombomira musi akungoya kuma3 kuchingochema bhatoenda saka hazvinombomira mushe ndoti vamutula mwoyo wavo ngauite ngunu kune rudo munhu kana chiende uchechi so sezvinoitwa nemi munofonera vanhu ivo havazvigoni izvozvo vanongoti nhasi vakangomukarumba mavanzi nhasi tazodai naed wake yeyu
aiwa ipapo zvatichaita rambai mabata makadaro matisisi venyu vekumalocation vanemi here ipapo nokuti tine vamwe kola but batai makadaro tichadzoka kwamuri rambai muri panhare ipapo PJ you have a call I think I'll come back to Tabitha
yeah ngilo mlaleli lapha uVivian Ndlovu olalele isicelo sami entendana na fakani inombolo zenu lapha ekhasini lethu ele-VOA Ndebele lani lingalandela umzekeliso omuhle isibonelo esihle esenziwe nguVivian Ndlovu sokufaka inombolo zakhe zocingo ukuze simtinte ngocingo sikhulume kuhlelo salibonani njani futhi faka inombolo zakho wena ke Pamela Khumalo siyakwamukela kuhlelo Vivian.
Yebo njani wasithi?
Yebo kunjani kona ngapho South Africa?
Ngapha ku-right kodwa kulo mina njengami ngile problem bengifuna ukuya ekhaya so angisakwazi ukuthi kanti uma ngiye ekhaya njengoba nginokusiyokha izinto zami lapha ukuthi kambe ngizofika zithengile
Naredza wudzi nige zafaza dona. Rige iti hende kuna Tabitha. Ripa nare. Hello, Tabitha.
Hello, makadi ya nisisi mazwe.
Tiripo. Manga murgu timune vamwe sisi venye varipo ipapu ili.
Ndino wa murto taura mavo.
Mune itwani. Mune itwani uyeje munu gara kupi.
Ini ndinoitwa Ana Manyoni, ndogara kwa Zaneng Station.
Ehe, tipeiwo pfungwa dzenyu mombo tudzo kuti mushure mekunge vanturi Ncube vataura ivo nemuswe muvhuro kuti mari yekunze haichashandisika munyika. Zvakamira sei kukuwadzana kwa munogara uko?
Ah, sekwedu kwanze munongozwa zvekulocation kabando kemavhedzi kayake kanoiswa 5 mashisha kayake. Vasati vataura kanga kari kuita dola. As is no shika kuita dollar 75. Kaine mashisha 5. Tokoti iwa magetsi acho anoya na 2 o'clock mausiku takarara odzokera zvakare kuma 4 takarara. Saka kuti tichiwana mvura tichiwana magetsi atisina chataukwanisa kuwana. Ma price emakombi kombi chaya kubva muwadzana next station kupinda mutown yakuita $7 $5. Zupko alachona waka titaisa zupko. Atitombo maoni. Kana weda kwenda kubasa. Rinoto uzo ya kama jokuma 19. Saka yono songo teke. Ndipi nemi $5 manchu. Asune kwa sakwa ni sukutushenda kubasa kwa choma zwaesi. Neutizwa nyanyi takuuma.
Imi mune muri ya kakura sei. Uye jemuru kujigona sei zuwa nezuwa.
Ah, kutindinga tindino shugona. Tinewa na wavira. Kutindu tinda kushugona parishu noka. Tinganye bakubva kunyanya sikunyanyisa kubva musuye mande pakangota kwa zvemari maprize akabva amuka akashuta zvisingatoita pasina chiri nani zvekuti takutonota vakabvisire havo mari yoi ezvino zvava kuti takuisa maagents vanenge vangoti vachiwanika pese pese moendesa mari yenyu ikoko mopiwa bondi but isusi zvikutaura chokwadi seni hangu nditori nawo mayusa acho asi handitombofinda kaendesa mari yangu ikoko kana achiora anoorawo simazo.
Sei madaro sister.
Azingambovapi because hurumende yedu hatichavimbi nayo. 2008 vanhu takanyura. Saka izvozvo tikutozoti kutotinyudza kwokuti vanoti tikapota tiendesa mari koko vachitora mari. Tovatsvagira mari, tovatsvagira mari amunangagwa here, zvingaita here izvozvo. Vasingari kupiwa mari nedzimwe nyika nenhau yekuti mutulinwe na mangunja vabve pachigaro chete varambe vari pabasa. Vanhu tu. Watambuza Zimbabwe yese. Tatambura zisimave musangonzwa henyu tichitaura kudai.
Saka dai maiwana mukana wokutaura navo ivave vehurumende mataura kuti mimi zviri kunyanya kurwadza ndezvekuti mari yenyu beta iwore zvayo iri pasi pepilo. Mungati chidai maiwana mukana wokutaura naivo vanturi Ncube kana naivo amunangagwa.
Ini dai ndainzi ndinokwanisa seshuwiro yangu kunyanyisa mukadzi anonzi Monica Mutsvangwa ndaida kutoda meti naite. Ndonyatsotaura naye kana iwe mutulini wacho kuti munozva chekutangisisa chada kutanga simave. Tichiziva chinamasa achifamba navari pabasa naamugabe. Hatina kubvira taona chinamasa achigara round table naamugabe. Asi uyu anoendwa kwese saka ndaidambobvunza kuti vanenge vachimboenda naye kupi. Vanenge vachimboitei izvozvo vakaenda mukwereta mari izvozvo maChina kuno kwaripota achirova vanhu. Saka isusu tichatakurwa akatendiswa kunoshandiswa kuChina nemashandisiro anoita maChina. Saka ndaida kubvunza kuti vanenge vachiitei ende zvavari kuti mari iyi munomu haichaita. Ivo vaenda kunoikwereta nei kuChina kana isasenzi munomu. Kana ichisasenzi ngairega kutenzera munhu wese kubva kuhurumende kunosvika inini yahosigero ndiri pasi. Zvikunyanyo ndirwadza kufunge sisimabve ende ndofunga ndiri kumashops nezuroka. Vanhu vese vaitaura kuti mayusa hatina kwatinomaendesa tichamachengeta. Itori sungano yemwana wese womuZimbabwe iyoyo.
Aiwa yo mashoko makukutu pamayusa ipapapa muri kufanike kunana kuwadzana. Ari kutambirwa here kuzvitoro? Maprize akamira sei?
Izvozvi kana ndichinotenga chingwa neyusaka vanotongwa nditi dhora asi kana ndichinotenga nebhondi vari kuti $6.80.
Izvo
zvavari kutaura zvaya zvaya kuti hatisi kuda kuti vemashops vatambire mayusa musambonyeberwa simave. Ukanotopinda mutauni pane vari kutoti inini changu chinhu handitengesi nemabhondi ndoda mayusa. Izvozvi vamwe vazhinji zhinji mave mataxshop ndokunyanyisa upenyu hwatakurarama muno muZimbabwe. Tonotenga kwagumba asi kumataxshop kuti vasikuya kuya. Mazhinji acho avhara.
Kubvira nemusi wemuvhuro iwoyo.
Kubva musi wemande.
Vachiti chii?
Varikuti hatikwanisi kutengesa nemari nekuti haina simba tinoona hodha kupi nemari yakadai so.
Aiwa mashoko makukutu rambai muri panhare ipapo imi vana manyone muri kutaura zviri kunyatsofadza vanhu vazhinji vari panapa vari kufara nezvamuri kutaura saka rambai muri ipapo ndiri kuunzwa PJ I think unakola vakakumirira saka regai batai makadaro tiri kudzoka kwamuri mhanya ine basa asisi PJ
siyakwamukela kuhlelo lwetu mulaleli
halo
nkhuluma lobani
ukhuluma lo mandla eBotswana la
kunjani kona ngapho ngaseBotswana
ngiseBotswana but yathi ngile confusion eza kanti ezizakala ekhaya ukuthi kanti ngibona umnanga kwamabe ngathi amayusa engasebenzi ekhaya bathi siphile njani
bathi lisebenzisa amarathi Jesu kumbi bond note
ayithi bathi sibenza amarathi Jesu.
Yeah.
For example, man, you see a lot of you see a car, Mara TGS line, you're a happy. You tell me now, when a man who on the shop in Pasa Utene, South Africa, Amarand, you're saying it's a car, I'm a point, does that make sense?
Bonabatu on a tennis and Yara TGS, and then Ususia will interbank a market, Ususia Teng Agirand, Ususia Gigwele South Africa.
Ah, you want to. Sibadala singavumi ukurotshwa. Sibadala kakhulu singavumi ukurotshwa. Yazi sarotshwa kakhulu sokwanile. Uyabona abantu babe bavumelana nombono engilawo mina. Imali zabo, amarandi, amabhondi, amayusa kuvele kwiintoko ukugcine yakusebenzisa. Sibone ukuthi kuzaphethakani. Ngoba phela ilizweyana kalisela muntu olukhokhelileyo manje. Enye umuntu engacabanga into oyifunayo nje kuthiwa umthulisa incube lo. Ambonti uyacabanga amayehlele ukuthi ebonthizela bayenza idamage engana yelizweni. For example, kathi sihlale egangeni abantwana sola ukuthi balibobani manje asikwazi. Womumo okhona ekhaya sibabhake kuhlale.
So wena useBotswana imuli sekhaya?
Imuli ami sekhaya ngikhuluma nje so uyabona ngiyabulelwa ekhaya. Uba bami kufuthi efakwe emthimeni akuna magetsi. Amagetsi kuthiwa abuya 1 hour kuphela. Abathi hamba. Boke hadu zolo the whole person tiyaka kuthiwa abuya ngu-3 XL ehambe ngo-4 umuntu abela shop card bani manje bona belo lokho sithi ama user kabafuni
khona ke nxa usuthumela ekhaya okwakhathesi usuthumela imali eningi ukwedlula kuqala
uyabona iphombe yokuthumela imali eZimbabwe manje ngaze ngiyifake imali ye-Western Union la ngithumela ekhaya bana kungayitholi imali leyo babathi libuye kusasa libuye phambi kwakusasa libuye kusasa imali ngicine expansion wathi ibhondi liyaluza ivali ngoba into ethengiswa dollar namuhla ethengiswa $5 namuhla isinko siza ukuthi namuhla kube $5 sesivuke $6 but imali yabo lokhu seWestern Union ayikhweli ivali uyabona into engiyishoyo
so isingezelele imali okumele uyithumele ekhaya
yabona ngiba ngingathumela i-1,000 pula ye-Western Union hayi ma ingithumela head ikuze inike something like £5,000 but that £5,000 awunge kuyithole e-Western Union even ngazuyifakela umuntu kuthiwa yinile i-cocash ukuze ayithathe they charge you 25% of the amount or kutho ukuthi uma uhambisa i-$5,000 le they charge you 25% to give you cash yabona ukuthi uyabusurotshe kakhulu.
Yeah.
And that money, if you're in a bond, you can't buy anything in Zimbabwe.
Iko ke wena ukhuthazane nxa ungaphiwa ithuba lokuthi ukhulume labakuhulumende uthi kakwenziweni.
Uthi ngikhulume nalo mnankagwa.
Yeah. Lobo umncubi.
Yena ngokwakhe. Hayi angikuzwa ngupresident uyakugwanisa. Engoba umuntu ngawayatshiya laphana ayekele ethi hayi mina ngiyehlulekile. Ngoba ever since kungumgabe sahlala 10 years umgabe lo tshangira ibanga isikhudlela but isinkwa sasiyidola ezimbabwe kathi sekekudla ifruti kati uyabona ngihambe ekhaya ngazama ukuthenga ama-apple angihlula eshobhu ko-Pick n Pay ama-apple phakethi lamaphepha $120 so mina ngingaphiwa ithuba lokuthi ngikhulume nomnanaka ngiyamtshela ukuthi hhayi uze ehlulekele baba ukuphiwa ithuba lakho lokuthi uzame hhayi uyehluleka.
Yeah.
ezama ukuye ngibela lime.
Yeah.
I think akwanisa laba akho president kaMehlula. Ngoba umlanga kwayizuzi imali elizwe ukugada amajetes ewanganini bakhe amajetes adurayo. But nasidubeka. Abantu abethu emakhaya nebafunda behlezi ezitulweni zezigodo. Akunamgwaqo ezibhedlela. Kuthi sothi sokwamisa esibhedlela yazinhliziyo yami buhlungu kakhulu.
Mm.
Kwathiwe emnyameni isibhedlela silethwa amakhandlela.
Isibhedlela siphi lesi? Isibhedlela siphi lesi?
Enkayi.
Enkayi.
Eh, nambuye enkayi.
Okay.
Ukhuluma nje sokuthi usesibhedlela sifuna ithi amakhandlela.
Mm.
But manje ukuba umnanga aphuma kuma TV kuma news paper la uthi Zimbabwe ile mali enzima kakhulu emhlabeni wonke. Kodwa evela ngathi sibona ngathi imali.
Hayi ulongile mne wethu sibongile kakhulu. Ngiyakubona uthi ukuthele sibili.
Hayi yabonga dadethu.
Hayi kulungile ubelela ngelihle. Yeah, that was my brother there. He was calling from Tongulunga Msizi Angel. He was calling from Botswana, mm-hmm. and he was saying basically things have gotten really tough. And he's living in Botswana, but his family is back in Zimbabwe. And his father right now is in hospital, in Nkayi Hospital. There is no electricity.
Mm-hmm.
He's supposed to be treated, but the treatment is not going very well because there is no electricity.
Very sad situation. I heard him saying something about them using candles. Very sad situation
indeed.
Yes,
they are having to use candles mm-hmm. at Nkayi Hospital.
Regate zokere kunana sisi vana manyoni. Manyoni, zokai futhi mboti taura vanhu vari kukufarira ipana papa Facebook page yedu yeVOA. Sean anzi, vana manyoni vaka oma. Pane one manyoni atanzi, bondi rinenge chikwambo. Zokai zvakare timbonzwa kuti saka kukuwadzana uku veruzhinji vari kuti chii kana muri kungotaura pamune makagara paipe vanenge vari kuti chii
veruzhinji vese simavheka hapana ari kumbofara especially pakazotaurwa nhau yemari handiunyeberai munhu wese ari kutongoshoti totangira papi kuti tonobvisa munangagwa semabvisira atakanoita mugapi nekuti nyaya iri muzimbabwe taisisimavheka hapana munhu akavhotera munangagwa kutaura chokwadi munangagwa munhu anga akatotizawo zvake tikasara tichizvitira machi yedu munomu ivo vanozivana nachiwenga ngaarwari akazvina mhosva nekuti ndeatipa mhosva dambudziko rese ratanaro nhasi uno takapururudza zveshuwa hatidi mwema takarara tichifara asi hatina kuzva tisikufarira dambudziko rakakura sairori kuti vana vedu vaakuswera nenzara mwana anongoenda kuchikoro ongomupa maputi nemvura hatichakwanisi kuwana dhirinki saka takagara semulokesheni munongoziva mumagedhi momomo hakuna kutombofara nenyaya yemari musatombonyeperwa vanhu vari kure munhu wese ari kutongoda yusa irori ndoriri kudikanwa nekuti ivo ndora vari kudawo vari kumusoro vacho nesiwo ndora tiri kudawo tiri pasi
Kune avo vanenge vasina hama dziri kunze kwenyika yusa iri vanoribata sei imimi muri kuriwana sei yusa iri
munoziva zviri kuitika pane yusa simave ndinogona kuti ndiri kubasa handiitika ndiri kubasa kudaro ndinogona kungoenda panext apo ndoita part time ndoona kamari kangu mayusa avo takatanga kumatenga asati reti isati yasvika kuma1000 kwayave yezvinozvi ndomawanira anongoita munhu chii yusa rake saka munhu waingotengesa waingoritengawo wochingochengetawo because tinoziva nhamo yedu yemuzimbabwe kuti zvinhu zvikatanga kudai magumo edu ndeyekungopererwa nechikafu mashops ndeyekupererwa netransport saka unongozoti kana ndine yusa rangu kana pane munhu ari kuendawo kusouth ndomubatisawo ondiunzirawo hupfu ndobikira vana ndomashinyirira atakazoita vanhu vomuzimbabwe pa2008 saka zvese zvavachatambudzika kuti vanhu vachaendesa mari kubhengi vachaendesa maagenzi atichaisa everywhere ndiri kuona vachizvinetsa hapana chiri kubuda simave mari haiendi
Saka tomboti imimi semadzimai pane zvamuri kuita here kuti mubatsirane tinoona nguva yapfuura tainzwa kuti kune zvimwe zvakadai setsaona kana chichichi pane here zvimwe zviri kuitirwa kunana kuwadzana kuti semadzimai kuitira kuti mubatsirane kune avo vamwe vasiri kukwanisa kuwana especially ipapa apa pari kunzi mari yekunzi haichashandisika
muna musina vetikada kutongobatsirana kakutongonzwirana tisi pamwe nemunhu wandiri kuona panext ndomupawo soti handimunoona zvakataurwa nhau yebhengi nzi kune bhengi remadzimai tikafara zvinzi rinopiwa munhu wese haritarisiko kuti ndiwani asi ini ndikangoenda inii ndisiri mupoliti bhiro yavoyi handipihwi chinhu ndinonzi une mataitodhidzi here une purazi here kune chinchi nobatika une mota dzingani ine ndine ndira brother yangu inondisira ndikwanisa hangu tara department raanosenzera vati anosenza ari muhurumende imomo akatoya last month achinditaurira kuti iwe ini ndauda kusiya basa but ndikushoyo ndosiya sei nekuda kwokuti tisikuhatisi kurara tichiyambutsa mota kuna Limpopoko ziri kupinda mheno nekumusoro kune jecha kuchiwaridzwa matende mota dzichidayika kupinda muno muzimbabwe mausiku vachirara vachipinditswa mota usiku hwese mota dziri kuenda mumagaraji evanhu vehurumende vakuru vacho vavo mota dziri kupinda dzichienda tiri kutozvizivawo izvozvo vachitinha mombe dzevanhu vachitorera mumwe murungu mombe dzake tiri kuzviziva zvese izvozvozvo because ndivanza dzi yangu anosenzera ikoko ari kutosveya kuti woitawo sei nemabasa avari kubatiswa akaomara.
Aiwa, mashoko makuku tuimbo. Batai makadaro manyoni, tichadzoka kwamuregei timbotora mumwe mutereri. Hello, kola. Hello.
Hello.
Ehe, tukutaura nani uyezve muri kupi?
Mafungai ndiri South Africa.
Ehe, kwakadii kuSouth Africa uku?
Aiwa, kuri nani zvako, ini muri seiwo.
Aiwa, kunotiri wadi, tipeiwo pfungwa dzenyu panyaya yekumiswa kwakaitwa kushandiswa kwemari yekunze munyika. Zvinorevei kwamuri imimi sezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa zvine hama uyezve nefamily dziri kuZimbabwe.
Ndinoona sekuti hazvishandi nekuti kana tatumira mari ikaenda kumusha hama dzedu kana dzakuda kuchinja mari wopiwa mari isingakwanisi kutenga iwo maRTGS avo nechichi iwo ndovanenge vawana foreign currency nekuti mari yavo iyi mabhondi nemaRTGS haikwanisi kekuti munhu anokwanisa kubuda nayo munyika achinoichinja kune imwe nyika saka ndiona sekuti apa vanenge vatiteya kuti vaone kutora foreign currency kubva kuvanhu.
Imimi muri kutumira sei mari kumusha kana zvinhu zvinowanikwa zvichizodyiwa nehama dzenyu neshamwari? Pane zvasanduka here? Pane zvamaisimboita zvinhu zvisati zvaimira sezvazvakaita izvezvi?
Ndinotumira nemukuru .com but kubva musi wemande apa ndisati handatumira. Uyezve chimwe chichemo changa chiti chekuti kana pandinoenda muZimbabwe nepandichada kuenda muZimbabwe ndinofuture kana ndange ndine mari yangu ndichanosvika ndobii sezvo isinzi yaita kwanisi kutenga chimwe chinhu munyika handizvosviki.
Nhare dzavo dzabva dzakatika asi panga pana kola pafungai vari kuSouth Africa. PJ, she is literally saying that she is very aggrieved because she's saying she's planning to go to Zimbabwe but now she doesn't know if she carries her runs, whether she can be able to use those runs to buy her groceries for her family. But she was saying she normally uses Mukuru, but at the moment she's not even sure whether the money that she sends through Mukuru, when it gets home, how much her family will get. And then we had a previous caller, Manyoni, who is also just, lamenting the situation at home. She has a lot of allegations, of course, that she's making about what's going on in government. And she says she's not very happy. And she would like to see, she's saying she's going to hold on to her US dollars, no matter what. Even if they say they have bureau de changes or whatever, she will hold on to her currency because she says she learned from the past. Because in 2008, when this happened, she wasn't then able to send other people going outside the country to buy groceries for her because she didn't have foreign currency. So she says now she'll keep her money so she can send those going outside to buy whatever she needs.
What I liked about she said she is enterprising. Although she doesn't have any relatives that are outside the country that can send her some money, she said they are actually buying every dollar, the US dollar.
That they can get.
And they are keeping it at home.
Yes.
In order for them, when times are hard, they can actually send it to South Africa, to send it to another country, so that those people outside the country can buy them some food or buy them some supplies like soap and everything. Yeah. Unkosikazi umanyoni, umanyoni bonke bongu2.
Yebo.
Kukhanya umachelela. Bakhanya bangathi ngamankazana akhaliphileyo ngoba uthena abalazo izihlobo eziphandle kwelizwe ezibathumelayo idola lemelika kodwa abalalo emzini yabo. abantu abaningi vele lalo bengelazi hlobo uthi yena balalo idola lonalelo enjalo kabalisi engalitholi lelo dola lalo ba ecabanga ukuthi yena nana angalisa ukusetshenziswa kwalo elizweni uzalithola abantu bazalisa ebhanga akukho njalo ngoba vele uthi uyafunga ngenduku phansi esithi yena vele abalisi lelo dola uhulumende abalisi dola lelo ebhanga ngoba bayakwanisa ukuthi balithenge idola ngalinye laloba angathola idola ngelanga uyaligcina alibophele ukwenzela ukuthi nxa sezimphileki uyakwanisa ukuthi athumele izihlobo labangane abaphandle kwelizwe abangaba baseBotswana abangaba beseSouth Africa ukuthi babathengele ukudla baselele imuli zabo babathengele lesepa yokugeza kumbe yokuwatshisa kodwa nje zwi ethenana la idola lethu nxa belalize libole lisezindli
rekaiti dzokere kuna vana manyoni ha vari kunakidza vanhu pano sisi manyoni dzokai zvakare timbonzwa zvedu kuti kukuwadzana kwakamira sei
hello
ehe mombopamidza tauda kuzosvika kumagumo echirongwa chedu saka poitwa sei tichienda mberi zvii semadzimai zvamuri kuita munzvimbo
hai zvino zvimadzimai havavapererwa zvisimavhe hapasina chokuita because kuwadzana extension kwandogara ka madzimai vangu vari kuita zvefish kurechwell saka kuti vanotora fish dzacho vakaya vachitengesa pawhite house paipa mashops vanoya vodzingirirwa nemapurisa fish dzoenda saka izvino zvi vanhu vangogara vazhinji kutaura chokwadi vakuenda mubhawa
munorevei kana muchidaro
vari kuenda mubhawa kunoita chipambi nekuti fishi dzacho dzinotorwa madomasi acho anotorwa vanhu vapererwa kuti vodii ska semadzimai kuti chiti pane chekuita chaichaicho hapasina smav hapasina hatimbodi kunyeba
aiwatomboendawo
tichishandawo kumayadhuku zvitomboriwo nami asi patransport manje ndopaakurwadza nerenti because ye zvino zvirentika munhu haakungokunyorera grosari seni ndakanzinotenga 2 liters yemafuta 2 kgs yeshuga 10 kgs yehup netu magesha nesefi
pane kuti muvape mari
ndoya renti yangu iyoyo
zvitsva izvo matotibatisa imwe nyaya mati vanoita sei
vari kuda 2 liters yemafuta ne 2 kgs yeshuga nesefi maki 2 kgs netu mageisha ne 10 kgs yehup ndo renti yangu iyoyo
ndekupi kwavo ikoku kuwadzana uku
kuwadzana extension aeven kwakawanda kana kumabhuku zviri kutoitika kana kuheathcliff zviri kuitika izvozvozvo
saka vanenge vari kuti ipapa paunyange prize ikachinja imimi chingounza izvozvo chete
iwo chingondipa zvinhu zvandataura because ezvino zvimari isati yaisati yanzi haichadiwaka tanga takunzi 10 US
ehe
saka ezvinozvo zvadaro vakabva vangoti grosari riri nani asi grosari racho harichatengeki
aiwa mashoko makuku tubatai makadaro manyoni timbotora mamwe makola tiri kudzoka kwamuri kuti muvharise chirongwa halo kola
halo tidi mavhema
ehe mungoti gagaga ndokuzivai mukoma Donald Mamboma munobva mamhanya nebhora asi nhasi muri pastoppage time
tete zvinogwadza zvandikuona nateti avo zvinogwadza zvingaiti nokuti mukatata kuti ivo vanoti kwai kana ukatenga zvinhu kuzhe kwenyika unobhadhara mutero neduty unobhadhara neforex ndo mari dzaga dzinoenda kuzinara zinara ndinobhadhara kwamutero kuzimbabwe zimura dzoguma dzavo mhomwe dzavanhu iweye kuda kuti vabatwe vakame vanhu nokuti ndohadi kuti akombetishe navamwe vanhu vada kungoti forex ndovavuya kuinda mhomwe dzavo chete ivo zvinogwadza tete hurumende dai yakana hanya nevanhu handizivi kuti ii hurumende yevanhu here kana kuti vanhu ava vakangozviisa kuzvimanikidza pavanhu vazonga vavasingadi
aiwanokuti
kana mukatasaka
imimi regai tichitora imwe kola nekuti nguva yedu yapera tichadzoka futi nekuti imimi ndimi top wedu panapa mukoma Donald ndomboti bhaibhai iye zvinezvi nditore mumwe kola tozokubatai futi ndofunga mangwana bhaibhai mukoma Donald halo kola halo kola
halo makadini
tiri wadi ndimi kola wedu wekupedzisira mungoti gagaga tiri kutaura nemi muri kupi uyezve munoitwani
Metro Telestel, Lee Shendoku, South Africa,
ngoti gaga tivata pedza idu chirongwa
anya nyaya ya sanzori ya sainzo edu shiri atisinda kuti zvaruda kuchinja tiri kuendepi hoza tingangotari kushora ati pane zvandakaona nandiri kuzimbabwe like last week hazviite because kadoma ndaisenga $21 ndakatumirwa nemukoma wangu mari something about $61 ndakatenga chikafu chinenge che 20 bonds or something like hazvisitomboita so ndakunga zvekuti mari dzinenge dzirimwe dzokunze ka tombotani kushanda kutanga vagadzirisa maprizes avo kusvika ava low zvekuitira kuti maRTGs kana tichinge tauzomashandisa akwanise kunge achishanda.
Aiwa, tinotenda. Tinotenda ipapo regai tichibva takukata ito dzukira kumadzimai. PJ, we're hearing there was Donald Mamboma who came in and he is really, you know, saying yes, he agrees with the previous callers who are really not happy with the use of the RTGS and the bond. And this last caller is also chiming in saying he was in Kadoma last week, and this is exactly what he saw. He said when he went to buy groceries, he couldn't believe the prices because he went 1 minute, the next minute, the price had literally doubled.
Yeah, it was out of this world. Ungakabuyele kumanyoni. Wathi ngikhulume ngokukhulunywa ngumanyoni la.
Manyoni dzokai muvharise chirongo.
Hayi kuti engakangeni. Umanyoni ngizwe esithi yena lapho ahlala khona emzini wekuwadzana extension sebebhadalela irent ngegrocery. So it's groceries for hashtag groceries for rent.
Manyoni chiuya iti vatapedzisa chirongwa chedu chanhasi. Muripo here panhare apa?
Oh.
Ehe, takuchipedzisa zvedu toti isusu saka mune ramangwana munoona zvichizoita sei tichiona kuti ino ingori vhiki rekutanga chete.
Tikona pasina chakajeka apa tatichingotidai vangoti havo chamisa anokwanisa kunza mayusa akauyuka. Apinde hake zvinhu zvitirerukire takaomerwa.
Munoona pane kutaurirana kuchaitwa here pakati pavachamisa ivava navamunangagwa kana kuti zvakamira sei muchionawo zvamuri kuona ikoko?
Kutaura chokwadi amunangagwa kutaurirana havatodi nokuti vakatsikwa namutuli uyu havatodi zvachose. Asi ivo dai vaida taitoona zvinhu zvichiterukira asi kutoda havatodi zvachose.
Aiwa manyoni nhasi manakidza vanhu vazhinji chaizvo ipo pano regai timbokuverengerai pane vanyora panapa vachiti manyoni nhasi matinakidza papurogiramu yenyu iyoyi hapana fungai maurunge ari panapa angachida kuti timubate but nguva yedu yapera Onias Nzuwa iri kunzi top fan yedu vari pano sisi Will Sweeney vari kuti very sad Tandiwe Gumbo ari pano ari kuti kunzi mashua pana zvakare Knowledge Ganzi Soul ari pano ari kutaurawo Step Mogava Mutanda vari ari pano angachiti ndifonerei but number pari zvino zvaramba nguva yedu yadyanana saka tinokutendai vana manyoni uye zvenasisi Memory Nyakato vanga vari pano tamboedza namba dza Vivian Fortumotsinya Shamupombwa na Josephine Rinokunda vamwe vanga vada kupinda pachirongo asi tinokutendai kumbotinyorera ipo pano pavoa shona ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muno muWashington PJ.
Yeah, hayi sesifike ke emaphetheleni ohlelo lwethu lalamhlanje sibonga bonke akade besilandela kuhlelo lwethu bebukele kuVOA Indebele abanye ngengabala amabizo abo Khumbulani Ncube Ska Gumbo Pamela Khumalo lo Precious Dube othi kunzima ngempela kunzima kodwa ke hayi okwalamhlanje uthi sichiye lapha indaba le eyinsinda vaphendule indaba yentengo igama lami nguPraxedis Jeremiah ngisithi libe lelanga elihle
hanzi nanyasha nikule manyoni matigonera atasiumbe ari kuti hapana chekuita painyika yacho ndozvekutaura vanhu tosangana zvakare svondo rinouya let's meet again next week here on the women's round table a Marvelous Mhlanganya uye